5 UTC right after the international news.
Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu gunyana 16, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City, yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi manomwe nematanhatu kana kuti 7576. ZANU PF neANC yekuSouth Africa zvonetsana pamatano anofanira kutorwa pakugadzirisa dambudziko riri muZimbabwe. Nyanzvi munyadzo zvemitemo pamwe nekodzero dzevanhu dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekudzoserwa pabasa kwakaitwa mukuru wezesa vaSidney Gata, mhosva dzavari kupomerwa dzisati dzapera kuperepetwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi manomwe nematanhatu kana kuti 7576 mushure mekunge vanhu makumi mana nevashanu kana kuti 45 vawanikwa vaine chirwere ichi. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi ava vanhu makumi mana nevana vanhu vagara vari munyika asi mumwe chete akadzoka munyika kubva kuNamibia. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi, izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224. Vanhu vakanga vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nezuro vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana manomwe ane makumi masere nevatatu kana kuti 5783. Izvi zvakasiya vanhu chiuru nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 1569 vachiri kurwara nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemapfumbamwe nezviuru mazana matanhatu nezviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti 29,398,000 vabatwa nechirwere ichi, icho chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemazana mapfumbamwe kana kuti 930,900 pasi rose. Kukandirana makovhu nematete kwave kuenderera mberi pakati pebato reANC yekuSouth Africa neZANU PF panyaya yekuti matambudziko emunyika munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika ogadziriswa sei. Mushure mekutenderana musangano kumuzinda weZANU PF svondo rapera nenhumwa dzeANC kuti dzaizodzoka kuzotaura nevanopikisa nevakazvimiririra, bato reZANU PF rave kuimba rumwe rwiyo ruchiti hapana chibvumirano chakadai chakaitwa. Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti hapana chakatenderanwa neANC.
Hatina kuwirirana navo izvozvo, hatizivi kuti mashoko iwayo vari kumawana kupi. Mungabatsirikana kana mukabvunza ivo veANC.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. mumashoko kuvatori venhau munyori mukuru weANC vaEsma Gashule vakatungamira chikwata chebato ravo kuenda kuZimbabwe vanoti vari kutarisira kudzoka munyika sezvakatenderanwa nemapato maviri aya. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza vatsigiri vavo kuGweru kuti nhumwa dzemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa dzakauya kuzoona ivo chete, uye dzeANC dzakazotevera dzakauya kuzosangana nebato ravo reZANU-PF chete. Vachitaura nevatori venhau vaRamaphosa vanoti vakatumira nhumwa kuzotaura nemapato ose vachiti zviri kuitwa neANC nenhumwa dzehurumende zvakafanana, sezvo vose vari kuda kuti vanzwisise zviri kunetsa muZimbabwe kubva kumapato ose. Vamwe muANC vari kutiwo nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe dzinonetsa kugadzirisa pasina kutaura mabasa anoitwa nemauto, zvinonzi zvakapa kuti gurukota rezvekudzivirirwa kweSouth Africa Amai Novise Mapisa Ngakula vaite musangano kweawa imwe chete svondo rapera kumucheto wemusangano weANC neZANU-PF negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opa Muchinguri Kashiri. Vane ruzivo nezvemusangano wakaitwa svondo rapera vanotiwo ANC yakaudza ZANU-PF kuti kana isingadi kuti bato iri risangane nevanopikisa, nhumwa nhatu dzavaRamaphosa dzakambouya kekutanga dzinogona kudzoka kuZimbabwe. Mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vanoti ZANU-PF ndiyo yapinza mhepo mumusha.
ZANU-PF iri kuzvidirira jecha yega nenyaya yekutadza kutungamira nyika. ZANU-PF ndiyo iri kuita macatch and release. ZANU-PF ndiyo iri kurova maabductions. ZANU-PF ndiyo iri kundosunga munhu ari kuzvirwarira kuhospital. ZANU-PF ndiyo iri kutadza kubhadhara vashandi vehurumende. Manesis ndiyo iri kuti kana manesi akataura inorova. ZANU-PF ndiyo iri kuti kana munhu akademonstrator inotivhara muromo ukada kutaura yoti you are a bad apple woflashwa. ZANU-PF ndiyo iri kutukana neana America, ndiyo iri kutukana na Britain, izvezvi yakutukana na South Africa. Ijecha reZANU-PF.
Asika iyo ndo iri kutoti imi ndimi muri kudira jecha.
Isu jecha ratinaro, jecha raMDC Alliance, jecha raPresident Nelson Chamisa, ijecha rine simendi nezvidhina zvekuakanyika.
Vari kutika imi godo renyu nderekuti makakundwa musarudzo dzakapedzisira kuitwa.
Isusu seMDC Alliance tiri ready for elections anytime as long as my elections are free and fair. Chatiri kuda inyaya yekugadzirisa zvinhu munyika. Haisi nyaya yezvigaro but inyaya yehugari.
Chii chingaitwa kuti nyika ienderere mberi?
Chinoda nyika iende mberi kugara pasi totaurirana tobatsirana, nekuti ZANU-PF pamazano haina. Saka zveblame game izvi zviri zvaZANU-PF zvinhu zvekuti munhu anenge atadza kuita basa rake, zvekuti hanzi 2023 gadzirisai nyaya yezvekunetsa tozopinda pamaelections akanaka. Ndozvatiri kutaura kuti we want kuti tigadzirise nyaya yezvekunetsa now then topinda maelections pasina kuti referee ndiye mutambi, mutambi ndiye referee.
Ko panyaya yekuti ZANU-PF inonzi yakutsika madziro kuti veANC vadzoke kuzoita musangano nemi nevamwe vanopikisa, munoona seapa?
Dambudziko reZimbabwe iZANU-PF. Saka havadi kuti maenvoys auye aone hwipi hwavo. Asi isu toda kutenda South Africa, ANC nevamwe vose vakabatsira kuti zvinhu zveZimbabwe zvibude pachena zvisikamwe.
Zvino kana apona kuriranwa nyoka menyu, nyaya iyi ingagadzirisika here vashatwa?
Ma problems ari muZimbabwe, ma solutions ari muno muZimbabwe, ma solutions ari muvanhu, yenozi people power. Saka isu seMDC Alliance tiri clear negwara rofana kuti ritorwe, gwara rofana kutorwe senyika. Chatiri kuda iwo ma envoys vekunze, zvatiri kuda ma independent people kuti vauye vatibatsire kuti isu sevana vaZimbabwe tigare pasi titaurirane, tibudane pachena, tibudise chiri kunetsa muZimbabwe. Babwe tochigadzirisa ndo zvatiri kuda.
Mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vachitaura vari parunare muHarare. Nyanzvi munyatso zvemitemo pamwe nekodzero dzevanhu dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekudzoserwa pabasa kwakaitwa mukuru weZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA vaSidney Gata, mhosva dzavari kupomerwa dzisati dzapera kuferefetwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sangano re Transparency International Zimbabwe rinoti rakatyamadzwa nedanho rakatorwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekudzosa vagata pabasa pachine mhosva dzavari kupomerwa. Murongi wemabasa musangano iri vachafadzwa chikombo vati havagutsikani nezvikonzero zvakapiwa zvekuti vagata vadzokere pabasa vasati vacheneswa pamhosva dzavo dzose.
Andifunga kuti chikonzero chavachipa chekuti basa haringarambe kufamba. As long as kana mumwe munhu achinge achitariswa kunzi ane mhosva dzaari kutarisirwa, saka zvinorevei akazoripa aine mhosva idzodzo achidzokera pabasa. Ende ndofunga marisinzi mazhinji anoitwa kuti munhu aende kumba ndeyekuti kana paine mainvestigations anoitwa kana kuti ongororo netsvakurudzo dziri kuitwa inofanira kuitwa munhu iyeye asingaite indafie nebasa rake. Saka tinoona kuti executive chairman haasimino kuti anoitwa involved in the day-to-day running of the organization.
Vachikombo vanotiwo izvi zvinoita kuti veruzhinji vasava nevimbo yekuti hurumende nehurongwa hwekupedza uori kana ichidzosa munhu pabasa anga achipomerwa uori nyaya dzake dzose dzisati dzamuchenura.
Izvozvo zvega zvinoita kuti vagari vemunyika vange vasina kutenda mukati mezvisungo zvinoitwa nehurumende kana kuti madecisions anoitwa nehurumende.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavinga vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa navamunangagwa zvinogona kuvhiringa mabasa eZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC sezvo vapindira nyaya dzisati dzapera kuferefetwa. Vamavinga vanotiwo vamunangagwa vangadai vamiririra kuti mhosva dzavagata dzaongororwa dzose dzikapera.
Hazvina chimiro chakanaka kuti sangano reZAC harisati rapedza tsvakurudzo neongororo yedzimwe nyaya mbiri dzeuori dziri kupomerwa vagata. Ivo vonzi nga vachidzokera pabasa. Zvava kukonzera kuti chero ivo vanoita basa rekuongorora nekuferefeta nyaya idzi vavhunduke nekuti vanoona kuti mukuru wenyika apindira nyaya isati yapera.
Asi gweta ravagata vaLove More Maduku vanoti hapana chakaipa chakaitwa navamunangagwa sezvo vakaona kuti mhosva huru ina panhanhatu dzavanga vachipomerwa dzanga dzachenura vagata. Mumagwara akabudiswa nemunyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda, vamunangagwa vakati ongororo yakaitwa neZAC yakachenesa vagata pamhosva ina kukasara mbiri dzinosanganisira kubhadhira vashandi vasiri kushandira ZESA pamwe nekuti vagata vaikanganisa zvirongwa zvokuranga munyori wekambani iyi. Vamunangagwa vakati kunyange hazvo mhosva idzi dzichiri kuongororwa vakaona zvakafanira kuti vagata vadzokere pabasa, izvo zviri kupikiswa nevanorwira kodzero dzevanhu. Studio 7 yatadza kunzwa divi reZAC sezvo chigaro wayo amai Lois Matanda Moyo pamwe nemutauriri wayo vaJohn Makamure vanga vasiri kudavirana rembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kunyangwe hazvo denda reCovid-19 richiri munyika, vanhu vakawanda kumaruwa ekumashonaland East anosanganisira Murewa vari kufamba vasina kuzvidzivirira kuchirwere ichi. Izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano zvinogona kukonzera kupararira kwechirwere ichi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vairema ichakaza avanogara kuMurewa West vanoti vanhu vakawanda munzvimbo yavo havakoshesi zvekupfeka mamaski munguva ino yekurwisa chirwere cheCovid-19.
Kunogovana vanyatsozvichiriciizvozvo emaski havanyatsozvikoshesore havanongoiti kumushi here ndosi vasingazvichiri.
Vachakaza vanoti vanoziva kuti chirwere ichi chinouraya asi havasati vaona pachakauraya. Izvo vati zviri kukonzera veruzhinji kuti vasatora matanho anokurudzirwa kupararira kwacho. Mumwe mugari wenzvimbo iyi vatakunda mabaya vanoti hapana kurudziro yakanyanya iri kuitwa kumaruwa sezvinoitwa kumadhorobha. Vanoti izvi ndizvo zviri kuita kuti vasaite hanya nekutora matanho ekuzvidzivirira.
Kunoku vanhu havanyatsozvikoshesewo zvekuzvikoshesera zvachezvekuti bhozi kana social distance yacho inobuda seiko. Zvakafanipa pane pandirikana nemusangano but vakuru vacho vanenge vasitoriina mamaski acho. Pazvibatsiro ungopfeka chero ukapfeka uri hwani hapana zvaunenge vachiita.
Asi vachitaura nevatsigiri vebato ravo munzvimbo iyi, murongo wemisangano muMDC Alliance vaAmos Chibaya vakayambira vagari ava kuti vakoshese zvavanoudzwa nenyanzvi pamusoro pechirwere ichi. Vachiti chinouraya
chirwere chekorona, chirwere chinouraya. Muno kunze so nya ndokuzvika mamask musati kwa ai waine mai chokwadi hama dzangu zvakakosha kuzvidzivirira ndini so tiredzira tikaidzodzo asi dzomwe mune dzenyu vakatinomuraya nechiriko chirecho corona so vazvichengetedzei
imwe nengo yerimwe sangano roshanda kumaruwa hpinge nechimanimani vaowen hiwaya vanoti dambudziko rekusapfeka mamask ririko kwavanoshandira uye vanorwisana naro zuva nezuva
ukaona munhu akapfeka mamaski anenge aenda kana pakungano kuti vari kupiwa zvinhu zvari kupiwa nemaorganizeshen yakaita sana go kuti vana go kana chipa ndanga vataura kuti vatikupa uyai makadai uyai makadai but one daily basis vanhu kupfeka mamaski kwavo hakuna kunyanya kushoma vanhu vatopfeki chinhu chavasikanyanyi kutarisisa kuti vangapfeka
vatiwo zvinoburitswa muongororo dziri kuitwa pamusoro pechirwere ichi zuva nezuva zvinoratidza kuti chirwere ichi chakawandira kumaguta akaita seHarare neBulawayo izvo zvave kuita kuti vanhu vari vare kumaruwa
kuona kwataita chishanda kumaruwa kumareserva kuna anonzi masocial myth kana zvinhu zvifungidziro vanhu vanofungidzira kuti chirwere ichi ndechevanhu mumataundi ingongada kutarisa mastatistics anoburitswa neministry of health anobuda achiti Harare Bulawayo kwakawanda kwakadai saka vanonga achiti asa ngechekutaundi munomareserva
vaimbove gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kumaruwa zvine ngozi yakakura
tofanira kutoenda pamberi nokuwedzera moto wokudzidzisa vanhu kuti chirwere ichi hachisati chapera chichiripo chichiri kuspreada chinogona kuputika zvakanyanyisa nyange kumaruwa ikoko tisina kutarisira vanhu ngavazive kuti vanhu havagari kutaundi chete vanhu vanofamba vachienda kutaundi vachienda kumaruwa saka tokurudzira kuti tingotevedzera mitemo yese yecovid-19 yakafanana nokupfeka mamaski kugara tichigeza maoko nyaya yesocial distancing nezvimwe zvese zvakadero tisingaungani takawandisa panzvimbo imwe chete kumariro nezvimwe zvakadero izvi zvinoaplaya kumaruwa nemutaundi zvese
Dr. Madzore yavanoti dambudziko iri rinowanikwawo mumisha inogara veruzhinji mumaguta uye chirwere ichi chinogona kuputika zvekare kana vanhu vakarega kutevedzera zvakatarwa nebazi rezveutano pamwe neWorld Health Organization pakudzivirira COVID-19 ndakamirira Studio 7 kwamurewa ndini Godwin Mangoja
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane zvakawanda zvakanyorwa pamusoro pevanhu zana nevaviri vekuEurope vakapfuura nemugungwa reAtlantic vachishandisa ngarava yeMayflower muna 1620. Asi zvishoma zvakanyorwa pamusoro pevakawanikwa vari muAmerica kana kuti Wampong Native American Community ava vakasangana nevanhu vekuEurope pavakasvika mushure memakore mazana mana zviratidzwa zviri panzvimbo pavakasangana zvinoburitsa nhoroondo yevanhu veWampong iyo isina kutaurwa nezvayo zvakanyanya Cameroon yatumira mauto kuitira kuti amise vanopikisa kuratidzira kusafarira mutungamiri wenyika iyi vaPaul Biya vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa hurumende vari kushora vaBiya avo vatonga kwemakore makumi matatu nemasere nepamusana pekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekumbunyikidzwa kwevari kuda kuti nyika iyi ipatsanurwe nepakati hurumende yemucameroon iri kupika kusunga wose acharatidzira kusaifarira chirwere checovid-19 chiri kuvhiringidza upenyu hwezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika Imwe nyanzvi munyanzvi zveutano Dr. Simbiso Ranga vanoti kune zviuru nezviuru zvevanhu vekuZimbabwe vanoshanda mumabasa ezveutano muUnited Kingdom, Australia, Canada neAmerica uye vazhinji vavo vakabatwa nechirwere ichi. Dr. Ranga vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti COVID-19 inonyanya kurwadza mumhuri zhinji muZimbabwe nekuti dzakarasikirwa nehama dziri kunze kwenyika dzange dzichivabatsira.
Nyaya yeCovid-19 coronavirus iri kuaffecta maZimbabweans mudiaspora whether ndekuno kuUS, kuUK, South Africa, Australia, Canada. At the very beginning of the pandemic, nana March, April, takawana a number of Zimbabweans actually vanoshanda in the health field, manesis, machireba, ma nurse aides vai affectwa nechirwere, particularly kuna na New York kwa yanga yakawanda at that time. Then United Kingdom, we had a number of my deaths. A lot of people did fine. A few of them here in the USA, some of them reached out to people like myself and other Zimbabwean doctors in the health sector here. So we helped manage them, you know, kind of giving them guidance to see what kind of help they need, when do they need to see a doctor and so forth.
Dr. Ranga, sokuona kwenyu maZimbabweans vari mudiaspora vari kudii nechirwere ichi vari kuchitora sei zuva nezuva?
What I can say in terms of COVID-19 diaspora, my fortunes as maZimbabweans are very much dependent on what's going on in the particular country kwa vari resident. So you would find that kuno ku US my numbers they are pretty high, tichirikutaura ma several thousands around, and my deaths are almost 200,000. There are a number of Zimbabweans who also unfortunately succumbed to the disease kunoku USA. Koita wanda Canada, where the pandemic has been better controlled, you would find that my numbers, the mass Zimbabweans that are affected, they are lower.
Ma Zimbabweans vari mudiaspora vari kukanganiswa zvakadini ne coronavirus, Dr. Ranga?
What I would say is my economic situations like South Africa, where my Zimbabweans wanoshanda vana mapapers and so forth, and with my prolonged lockdown, saka affect a lot of Zimbabweans vasina mapapers, because now they can't get the same support that my local citizens like South Africa were able to access. Food, even healthcare. So that becomes a challenge. I don't know if that's there are other trends that are emerging that are tawona. But what I would say in general is that zvirikuitika munyika imomo affects very much my Zimbabweans, because the pandemic respects no race, no gender, no nation of origin. So if you happen to be nema numbers akawanda, you are likely to be affected compared to nema numbers are lower.
Avo vanga vari Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu North Carolina muno muAmerica vachitaura vari parunare ku North Carolina kwakare natanonoka Wande we Studio 7. Sangano revakaremara vanogara kumaruwa rural people with disabilities in Zimbabwe rinoti riri kunetsekana zvikuru kuti nengo dzaro dziwane chikafu pamwe nezvinhu zvinodzivirira kuchirwere checovid-19. More Blessing Njoma anotipanyaya inotevera.
Such Garo we rural people with disabilities in Zimbabwe va Lazarus Chinara vanoti nengo dzavo dziri kutambura zvikuru nepamusana pekushaiwa rubatsiro rwechikafu pamwe nemamasiki ekudzivirira kutapurirana kwechirwere checovid-19. Vachinara vanoti vakaremara vaimbowana zvekudya kubva kuGrain Marketing Board kana kuti GMB, icho chaitengwa nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika. Asi vachinara vanoti vanhu havachawani chikafu ichi.
Takaona zvakare kuti kune mamwe maruwa akanga achiwana chikafu chaibva kusocial welfare department, but iko zvine izvi GMV yakaanaudza kuti haizichina chinhu mumatura mayo. Saka vanhu vakaremara vanogara mumaruwa kuti vanga vachiwana chibabu icho chichivararamisa, havachawani chokudya nguva ino yecovid-19.
Asi gurukota rezvemagariro akanaka evanhu vapo mavhima vanoti vakaremara vari kuwana zvekudya pamwe nemari inoita iyo madhora $300 pamwedzi, asi dambudziko rakatarisana nebazi ravo nderekuona kuti rubatsiro urwu rungasvike sei kune vakaremara.
In a general fund, it would target those who are affected with the lockdown. And we have now registered people up to almost 250,000. And those are receiving $300 a month. And we are currently affected by the ban on bulk payments using mobile. So
vachinara vanoti nengo dzesangano ravo dziri kukundikana kuwana zvekudya panguva iyo vemumaruva vanenge vachipiwa zvekudya nekuda kwekuti havakwanisi kuita mapitse nevasina kuremara.
Programu yakaiswa mukati menyika Zimbabwe inotimba uchigute iyo zvino yakuzvibvunza iri kunzi gomba kuchera gomba rosnaita kuti uzopuhwa mainputs akafanana nembeu nemafetilizer. Munhu akaremara hakwanisi kuzochera gomba, hakwanisi kuzonotsvaga menyuwa achiita mugomba imomo. Saka tiri kutoti zvatongori pachena kuti havachakwaniswi kuva vari involved muprogiramu.
Vachinara vanoti kune vana vane chirwere cheDown syndrome vari kusangana nematambudziko mukurarama kwavo, uyewo kune vamwe vana vakaremara vanofanira kurerutsirwawo pamutengo wemadhata ekushandisa kuitira kuti vagokwanisa kuwana zvidzidzo zvavo.
Ivava vane kutsenga kana kusagadzikana kwavanoita sikuru vakapfekedzwa mamask. Vanotsenga vamwe vachona vanenge vasina kugadzikana vanokwanisa mamask achona, uyezve vakada kuti vapinde mutransport kana kuti vachida kuenda kuzvipatara, nokuti vana ivava vanenge vachifanira kuenda kuzvipatara nguva dzose. Vanhu vetransport yachona vanenge vachiti hati vana ivavava vasina mamasi. Saka vazhinji vachona munyika yeZimbabwe vari kuchema zvikuru vabereki vavo vachiti dai tawanirwawo vana mamasi anoenderana neurema nevana vedu.
Panyaya iyi vamavhima vanoti hurumende iri kuyamura vana vazhinji vakaremara nezvose zvinodiwa padzidzo yavo, kunyange hazvo rubatsiro urwu ruchipiwa vakaremara vanenge vachida kudzidza muzvikoro zvevakaremara zvakavakwa nehurumende. Pamusoro pezvo vamazvima vanoti vakaremara vanenge vachida vanokwanisa kupiwa madhora anosvika iwo zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 RTGS yekuti vatange zvirongwa zvinovapa mari yekuti vayamurike. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndinimo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Makadiko atereri veStudio 7 nevashamarari nasisi mafi nana mukoma Jonga. Ini ndinoitwa mukoma kuda kwashe ndiri kuNamibia. Ndichitaura mamiriro akaita zvinhu pari zvino kuno kuNamibia. Namibia tatakadzosekwa mulevel 3. Nekuti makesi ekorona nenganga atikwirei kune mamwe maregioni nemucapital city mandiri muno muWindhoek. Asi president akataura wiki rapera iro. Achidzisawo tiri mustate 3 mumachidzisawo mamwe malevels ataishanda nawo. Saka tiri kutarisirawo kuti paari kunotaura musi weFriday ari kutiisa mustate 4 tichikwanisa kunge tichifamba hedu zvakanaka, vanhu vakuenda kumabasa vakasununguka, vanhu muchifambawo zvakanaka. Asi pari zvino kuNamibia kuri nani pakutaura kwatiri kuita. Vanhu vari kushandawo zvakanaka kwakusina dambudziko rakanyanya.
Masira sei mukoma Blessing Zulu, mukoma Jongwe kande muviri nana mukoma Tanonoka, Blessing Zulu nevamwe vese vandisina kutaura. Ini handisi kufara nezvinhu zviri kuitika, ini zvekudzingwa kuri kuitwa macancellors nemameya ese kubedbridge nekuHarare nekugwanda kuno kwedu. Zvisi kundifadza because vanhu ava takaita zvokuvavhotera ava vakavhoterwa nevanhu, saka vanovabvisa sei? Ivo vakadii kupinda because havana vanhu vakavavhotera aka, saka vakuda kungovabvisa vati vapinde ivo. Asi tichaziva kwazvo zvinogumira, toda kuvarega vatione kuti vachaita sei. Hazvigadzirisi ikonomi nyange vachitumwa nezano kuti vadzinge vanhu vemDC Alliance. Ndinditawanda ndiri kugwanda ikoko.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.